A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 3rd, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe amid a devastating drought.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can join us at www.voazimbabwe.com for English. For Shona, you can go to www.voashona.com and Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us, tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe.
The World Food Programme says millions of Zimbabweans are facing severe hunger due to prolonged drought and an economic crisis fueled by hyperinflation. The WFP is appealing for financial aid to help raise over $200 million to buy food for more than 4 million people in the first few months of this year. It says firm pledges are urgently needed as it takes up 3 months for funding commitments to become food on people's tables.
Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once a Southern Africa's breadbasket. Last year's maize harvest was down 50% compared to 2018, with overall cereal output less than half the national requirement. By August of 2019, WFP was forced to launch an emergency lean season assistance program to meet rising needs, months earlier than anticipated.
And the deepening hardship is forcing families to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock and fall into a vicious cycle of debt. There is little respite expected for the most vulnerable, including subsistence farmers who grow most of Zimbabwe's food and depend on a single, increasingly erratic rainy season.
This season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas. Forecasts of continuing hot and dry weather in the weeks ahead signal another poor harvest in April, putting lives and livelihoods at risk.
And the situation has been worsened by the government's failure to provide the much-needed food for its own people due to financial constraints.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. So the World Food Program, it is actually mali ebantwini kumadonors kumakampani emazweni achiyeneyo ukuthi kudingwe ukudla abantu beZimbabwe. Badinga $200 million yokuthi kudingwe ukudla. So ke uhulumende weZimbabwe laye uzamile ukuthi adinga ukudla lapha lalapha kodwa ngani kwehlule. So ke kodwa lokho bephanda ukudla besenzela ukuthi ingxenye bangakuthola kwezinye indawo. So ke ngelani kuhlelo khona manje sixoxeni ngokwenzakala eZimbabwe. Kambe wena lapho khona ngapho ungenzani ukuthi uthole ukudla? Kumbe lapho ukuthola khona ukudla ukuthola kubani? Asixoxeni kunjalo kwemfundo.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai pachirongwa chedu cheLive Talk chekutanga musi wechishanu pagore ra2020. Tinochingamidza uyezve titenda Mwari kuti takwanisa kupinda pachirongwa pano uyezve kuti takakwanisa kupinda mugoreja ra2020. Nasi tiri kutarisa isu nedambudziko ratekeshera munyika, dambudziko rekushaika kwechikafu uyezve kusanaya kwemvura nezvimwe zvakadaro. Saka tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti kwakamira sei kwamuri ikoko, muri kuzvigona sei nekuti hurumende iri kuti iyo parizvino haina mari yekuti iwane kweiyo ichitenga chikafu. Asi takanzwa zvakare kuti hurumende iri kupa zvinhu zvakadai semupunga kune dzimwe nzvimbo, asi vazhinji vari kuti saka tichange tiri pano tichiziva kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Masangano akadai seWorld Food Program ari kutaurawo zvakare kuti pane vanhu vanodarika 4 million vari kudaiwo chikafu chekuti vakwanise kunge vachirara mazuva nezuva. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa. vachiti ivo vari kuedza kuti vabatsire nekutsvaga mari yekuti vawanike vachitenga chikafu ichi. Asi tisataenderera mberi nehurukuro yedu, tode kuti timbonzwa zvaitika nhasi muHarare kunzvimbo yechikuwadzana apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari pachirongwa chavo kukuwadzana uku. Asi vanhu vabva vakwanisa ivo kunge vabvunzwa vachitaurawo navo vachitaura kuti vanga vari kuda zvinhu zvakadai sezvekudya nyama nezvimwe zvakadaro. Vamunangagwa vakati kwete vanhu ngavawanikwe ivo vachidya muriwo, regaitinzwe kuti vanga vari kuti chii. Pane nyaya yedu yaitwa naBlessing Zulu, asi tangotora mazwi kuti munzwe zvanga zviri kuitika.
Nyangwe tina matambudziko atinawo sehurumende, hupfu takati hudzoke kazhinji hwakuita 105 grams kuzovandoita kuti huchiita 50 dollars. Uwo ndoo murayiro watinenge tapa. Kana kune makoronyera vanozvina mubhizinesi vasingatevedzi zvinenge zvarongwa, nokuti ivo tinovapa mari kana kana chipera kuti vatengese toti kuda 100 dollars toti ndierendi subsidy. Zvino kana akutengesa anenge akuwana paviri soro yavo.
Mumiriri wekuwadzana East mudare paramende vari munyori mukuru weMDC vaCharlton Wende vati vamunangagwa vari kuratidza kuti havana sungawirirano nevanhu.
Tashamisika zvikuru nekuya kwaita vamunangagwa vachizoita clean up campaign yavo kuwadzana musha wakachena. Tinogara tichichenesa but semunhu auyo semuyenzi vauya vakachenesa sekutaura kwavo kwavaka vachiita, but tazoshamisika nemapindiriro avanga vachiita kunhunha dzevanhu. Vanhu vari kutambudzika mukuwadzana, vanhu vazhinji havana mari yekuendesa vana kuzvikoro, vazhinji vari kutambudzika kuti vawane chekudya, vari kunonga svosve nemuromo. So ndashamisika chaizvo zvekuti semutungamiri wenyika varatidza semunhu asingazive magariro ari kuita vanhu vavanofanira kunge vari kutungamira.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa isu mazwi emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tikanzwa Wende vachitaurawo maonero avo pane zvanga zvataurwa nemutungamiri wenyika. Asi chanyanya kubata ndeve cheveruzhinji ndechekuti panzine veruzhinji vemunzvimbo iyi vanga vari kuda nyama vachiti ivo havachakwanise kunge vachitengera mhuri dzavo nyama. Vamunangagwa vabva vati aiwa, zvakakosha kuti vanhu vadye ivo murivo, sezvo vanga vari kuti ivo murivo ndoinoita kuti muviri yevanhu ivakike zvakanaka. Asi tenderera mberi chikupai zviri kubuda ipapa, totarisa zvakare zviri kutaurwa izvo nesangano reZimbabwe Farmers Union panyaya yekushaikwa kwemvura pari zvino, uyezve nekukosha kwakaita kuti varimi vawanikwe ivo vachirima mbesa dzinokurumbidza kuti dzibude. Tirikaitinzwe zvataurwa izvo nevamwe vamiriri vesangano iri.
Nguva ino mvura yacho hatitotoizwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa, saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye. Takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyira rachibage tikoona kunge chatomwaka watosiya.
Zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura?
Takutoda kudyara mbeso dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva, kwete aya mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva, nekuti iko zvino zvimwari kwavoda hausisina kumira zvakanaka zvachose. Saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara nehungwaro, uye kudyara kwachona hatitatotedzeri zvee zvekuti sedyara nefetilizer panguva iyoyo. Kwakuruti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda, woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here, mvura kudenge iriko here, wochiisa fetilizer. Nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema nekuti changuri kubuda nekubva chanzi nezuva nekubva chatsva nekubva chaoma kuoma chaiko chaiko. Saka hatichatozivi kuti mwaka uchina tiriendepi nawo. Saka tirikokurudzira mbesa diki kunyanya masmall grains ndiwo angatotiyamure panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe, nekuti mvura yachona kudenga hamutorina. Iri kungoti pano nepapo yawarawadza yaenda, apa pano yawarawadza yaenda. Saka hatichatozivi kuti takanangepi. Sizeni yedu yakatomira zvakashata zvachose. Apa tamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara, havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza. Takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka. Saka tirikungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya kutokanda mbesa dzinokurumbidza kuibva kuri nani. Kana zvazve chibage takutotarisa kuti mbeu tiye tinanotsoko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza itikoko zvingatibatsire kuti
Aiwa apo tirikunzwa isu hurukuro yataita neve Zimbabwe Farmers Union vachikurudzira ivo tatirikutaura na amai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union varikukurudzira ivo kuti kana vanhu vachidyara ngavadyare mbesa dzinokurumbidza kuibva saka ndosava zviri kuitika ipo pano asi nyaya yedu huru inyaya yenzara yatekeshera munyika tinoona kuti madamu akawanda ari kunzi ivo pari zvino haana mvura yakakwana nezvimwewo sezvo mvura iri kunetsa kuti haisati naya pari zvino uyezve iri kunonoka kuya saka tichange tiri kukurukura nemi kuti mutipowo pfungwa dzenyu kwamuri ikoko kuti muri kuzvigona sei pane zvamuri kuita here zviri kuita kuti muraramise mhuri nezvimwe zvakadaro pindai muchirongwa uyezve kana muri kunyora namba dzenyu nyorai makaisa macode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakufona modzvanya zvakare pakanzi share kuitira kuti kana mapinda pachirongwa vamwe vagokunzwai.
Yes, let's go on a lap again. Es Nabantu Ban Gala Space. I want to turn your kumbo. Uti tona jana mtuakazi wa nisi apila wakulu. Umi njalo njalo mpamela kumalu. Lo fortune spanda. Uta ndio kumbawea pala laputi. Indala ese makaya ya mangalisa. Zikobo zami. Sekubuyela indaleni ka 2008. So uya chula pake uta ndiwe. Liamuzo lanu ya kuluma. Apindeti kungazani kuzima. Espekane layo. Uwezo kubuya ke upamela kumalu uti. Indala ya lonyaga. Ifana la liana ega 1947. So singazi uti. Ababe kona nyesika saka 47 batini ngendlala na leyo so si kele uti kubu ya abantu batize babu yaweze kuluma kona pake kustudio 7 kujani kulapo maulas
aiwa kuneo vachango pakupinda mchirongwa tanga tirikunzwa isu juri kutaurwa neve rushinji panya iyo iye nzara saka change tine vanyarika niledu anova ku Zimbabwe Farmers Union atatukutuchaga amai Margaret Hoshiki vatambo taura na kuti vauye pachirongwa vataure asirigeite chingamizi vari pachirongwa chedu parizvino tinachie nai hoga arikuti ndapinda muchirongwa madzimbe arikuti maswera sei aiwa kunota swera zvakanaka tinotenda musiki nekuti takakwanisa kupinda mu 2020 takasimba simbiso makwarimba arikuti hey there studio 7 muri sei sei kuno tiriwadi Sydney zirenyika arikuti hello VOA pamudzo Bennett hanzi hello hello kwa uriko ko Kennedy zitsato hanzi maswera sei ko pa studio 7 live talk aiwa pano tiriwadi zvedu Jairos Nandoro arikuti hello Justin Paraza and VOA I'm connected Anateka set and hey kunzima chokwadi Fraser Chicks Nathan and Maskwera Seiko vatereri ve VOA pano pa live talk aiwa nyora I number zenyu tiwani kwesu tichikufonera makaisa zvakare ma code numbers enyu tinzwe kuti vari kumusha uko muri kuvabatsira sei panyaya iyo yenzara.
Now we've got our first guest and that is Mr. Mandla Nkomo. He's an agriculturalist. He's based in South Africa. Mr. Nkomo, welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and good evening to your listeners. It's really great to be on the show.
Thank you so much. Now, Mr. Nkomo, you see what is happening in Zimbabwe. In terms of hunger, you know, the World Food Program is saying that so many people are actually on the verge of starvation. So what's your take on the hunger that is gripping the nation?
Well, I think the best way to describe it is that we are really facing probably one of the worst food security situations in the country's history since independence. It's not common that you've got two poor rainy seasons following each other. And as a result, the situation right now is that not only are we facing a human hunger situation, but also for the livestock industries, we are really staring at one of the most challenging years in our history. And I think it requires uncommon ideas and uncommon action to save us from the situation.
Kodwa ke kunqabelwa njani konke konoko ke wena ngombono wakho labantu kanyazana batholi okumele bakuthole ukudla lento sinjalo.
Yeah, kukabili kids. I think mina ngokwami engingakutsho ukuthi kulabo abantu ikakhulu abasemakhaya asebe bekane lohlupho lwendlala. Inhlanganiso lezi zakwamanye amazwe ama-NGOs yibo abantu engibona ngani bangasiza. Kodwa sikhumbuleni phela ukuthi umumbu we are short in Southern Africa yonke iZambia ngoba babele abazange baba le season enhle ka 2018-19 ama stocks abaphansi so angikholwa ukuthi bazathengisa iMalawi layo kuyafana iSouth Africa yiyo ngani ile carry over stocks esineni kodwa nxa ngithi ngiyakhangela because iSouth Africa isupply GMO mepha kusoze kuvumakala othi umumbu wakungene so kutho ukuthi umumbu esizawuthola thina mhlawumbe yabuvela kuwo-Mexico or maybe uvela emazweni afana labo-Kenya but iKenya layo has had a drought for the last couple of years so ukuze umumbu uzofike elizweni kuzathatha isikhathi mina isixwayiso engingasitsho ukuthi whether ngama-NGO kumbe nguhulumende ngokwakhe nxa besenza amalungiselelo kabakhumbule othi lo nyaka nxa kuvama ukuthi kuthatha 4 weeks ukuthi ngesikhathi uthenga umumbu ufike ezweni this time kuzathatha maybe 3 times that ngoba uzabe uthengwa endaweni esikhatshana so abantu kufanele silungiselele indlala iyenzeka kodwa indlala iba lo le esingathi impact enkulu kusiya ngokuthi wena uzilungiselele ongakanani isixwayiso sami ukuthi kasilungisele nini ngoba sikhangele sonke indlala sifikile endlini
yes yabangakhulu ke ubambe khonapho Marvelous
aiwa kunavo vari pachirongwa regai takamirira zvedu tinzwe vachange vari panhare dzedu tombokuchingamidzai tichionesana ipo pana pana Carol Mpila Brook ari kuona nesu Agnes Muvindi ari pano Talent Muchema ari pano anyorawo zvakare Ignatius Tinashe ari pano asi ndiri kunzwa kuti pane material ari pano kola hello
hello makadizve
aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
Cape Town, South Africa.
Kwakadiko Cape Town.
Cape Town kuri nanzo.
Ehe, muri kuona sei nyaya ye dambudziko renzara ratikeshera munyika.
Nyaya yenzara inotoda ndisingazivi hurumende kuti izviti zvayakagadzira asi ini ndinobva kunjanja kuchivhu. Ndanga ndiriko muna November imomunonga rakasvika kuna musi wa 12 November. Mombe dzakafa zvekuti vanga vachikwanisa kunge vachirima vachizvibatsira nemombe dzavo hakuna nemombe raine zvakaita sedzvimbo yedu yese vanhu vakafirwa nemombe zvekuti nzara yacho izvinezvi inenge yakatomultiplier zvekuti hakuna munhu anokwanisa kuti anga achizvibatsira because mombe ndodzadzichikwanisa kuti aine mombe anokwanisa kurima apo nepapo saka inezvi kana zvava zvekutimba izvinezvi mvura yacho hakuna njanja yakatoomerwa zvokuti kana vatingati maminista kana vanani haina anoona yekuti vanhu variko vachatofa nenzara zvekuti chero kuvatumira mari havana pavanokwanisa kuti tida kuzonoitora kwakati zvinhu zvacho zvakanyanya kuomesesa
saka imi muri kubatsira sei vari kumamisha ava mataura kuti maamuriko uyezve makaona mombe nezvimwewo zvichifa
kuvabatsira kwatinotongoita kutongotumirawo tinoisa zvinhu kumabhazi ikoko kunana munhenza anana chiwa then izvozongonosvikawo nekuti kana chiro kuvatumira iri mari ivo vakaira vangonozvichinja vakangovharwawo navavhara kuti taakukuchinjira kumabhondi mari haichatototengi saka kunototumira ritori gosari ndo zvatinotongoita
aiwa zvakanaka zvakadaro tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve negore zvarakanaka
tatenda
ndiri kunzwa kuti tine vamwe kola halo kola aiwa taswera asi kola manje ndiri kuzoti muri kuda kuteerera program but imbodzikisai volume nekuti taakuzvinzwa tiri ikoko aiwa aizvinzvi maarit chaizvo endererai mberi nhasi tiri kutaura yenyaya yenzara yatekeshera munyika muri kuonawo sei makaenda kumusha here vari kumusha vari kukudzeiwo kuti kwakamira sei
ndiri kungonzwa ngevari kumusha kumusha hakuna mvura iri kunaya isingazivi kuti gavhmendi iri kushungire kune maitiro ekuitira kuti because mvura yasi kunaya ndika inofanirwa ine backup plan yekuti vanhu vasazozvisa nenzara vati isingazivi kuti yakaronge ati muri kuone papo akoti negavhmendi yedu nenzara ikatitona chiramba chichoenderera mberi because gavhmendi haitorinangana nedirection zvachose ane urubu mbisisa chakato kati hapato ni mawana kato shara sila tingato hizi
sake mimi uruku batira sei kumusha
kurana niya zirgu mwusha hapana zingwa za chungo ita chungo ni mitu zungo mwete na mwete ya mwete ande uruku wana kutongo tumira maari na mbaita zingu bati chungo tumira zingu kutu mwuri sina wano kwarisa kutumira wato ni mwuri zimbabu le momo acha kwarisa mwete wana nani ande uruku wana tijua che mwione saka panu parubaru kutete kunga hitu
ayo wa mashuko makuku tu chita ure nyuma zgu yenye kupezi sira
ano bango tizoni muwe ne mungutike tapina mgwerezo wede tifara patisho shene kuzimbabu ya isu kutifato zilo ngelizu kukuna kutetiri na pata subeteru kutambe isu kutikuna tunodo kutokera kumba wana wedi wano do kutito mzimbabu kata kwa ni mesishu weche niyo yoga wafa ni mwana ngato kunu kutara shona ino to umumeta sane do to umana akwe raku azgararu kuzimbabu tazini kuto tineza muna tine muno mo
Aiwa, thank you so much. Muve ne weekend ya kanaka ne goreja ra kanaka.
Aiwa, dino sena mugu nipinda
mchua. Bye-bye.
Yes, lo baba, kwa manje, ubaba masu enkabazwe. Baba masu, uchona njani?
Ya, chona mfote, uchona njani.
Uchona masu, uwena uwe kwena hapo ge, obona uwe zagala yu kwena hape mapanjeni, enda wane sicheneyo. So, akuchela bantu kuti nga kwe kuti umuntu kala kudla. Ukudla kunikwa umbani ukudla njalo umbani okulungisayo njalo kutholwa njani nxa usiya kuthatha ukuthatha ngani into ezinjalo
uyazi futhi into engapha isazo kakhulu ngokutholakala kokudla akuna ngezinye izinto okwamanje emaphandleni abantu babemeleleni igovernment iy'nhlelo zakhe zena ezazenzayo ezokuthi yabethathela abantu ukudla konoku kuzongatholi utho ngamabhakede okubili okuthathu kuyabe kunikeza umuntu but ngenye indlela ungawukhayelisisa kusekuse yena uhulumende ukhanye ngani uyakujabulela ngendlela kuyabe kumi ngakhona ngoba indlela engayibona mina ukuthi mhlawumbe kukampena kwabo ngoba ngabe sayizili liyana mpelampela nje akudala akunamuntu ongavuka ekuseni siyahlala laphana emelela into angayazile ukuthi kuyanini njalo kukunengokunganani njalo khona ukuphila kukukakeza mfowethu zama ukuthi kawe ngicela linginike lokhu kumbe uyatholakala sekuthiwa wena ngalo ihlangothi lowo ngwale ithathi into enzima kakhulu njalo yazi ukuthi ngabe kuthiwa khona unkulunkulu yena uyasinceda yesifisa ngithi ngabe singaba lezulu ngoba izulu liyakhava konke lokho manje hey yazi indoda ukuthi ilezi indawo vele khona ukuthonda likathonda angazi ukuthi kumbe umbuso lowo kawukuzekanga kangako kumbe yini angazi
ye kodwa nxa sikhangela masuku ukudla sibili nxa kubuya khonapho endaweni ezijeneyo ovele ubhalisa amabizo abantu mbani nxa ungasitshela abantu nje khonoko
lapha kubhaliswa ngokuthi isobhuku uthini yena kumbe amakhansela amachairmen wena lawa yasendaweni liyabhalisa kube sewukhandisa ngendlela nele ukuthi ikhansela sisiyathatha kukuthi uyabe semoteni naleyo kuya lokudla kuvela khona ngale lapho kuvela khona umuntu uyabe lebhuku lakhe vele semoteni yona leyo so ngezinye indlela sithi thina ukhansela ngomnikazi wento zonke akulo omunye umuntu omphikisayo angathi selile selile ungathi tholile itholile kamakhansela amaningi uyabonti ungakhangelisa ngawathathe i-one so ngezinye indlela kutenzela ukuthi nxa ungekho kuyena leyo phathi hawu sekunzimeni okukhulu kakhulu ya sekunzimeni okukhulu kakhulu
siyabonga kakhulu-ke emasuku ungadona kusasa ba
nami ngiyabonga
yes so he's saying that the counselor is the ultimate decider of whoever gets food and who doesn't get food. So at the end of the day, he says, you know, if you belong to a certain party, they don't give you, or they give you according to the party that you support.
I want name Mtereri Panare, Parisian. Hello, caller.
Hello, Tete Mazelas. I'm Koma Jibs Mazelas.
I want to do what you want to do. What can I say? Ah,
it's not Tete Kuno.
Same to you. Iye kube njalo la kuwe.
Papanya hii pani mapani ma solution akati maviri I think pani long term solution pani short term solution.
Teoretics.
Short term ndo iye kuti mwili kana tikapinda jara tutanga kutaudza zvema NGO vana care Oxfam Plan World Vision. Ndo short term. Asi long term ndo yakanodiwa chaizvo kuti murimi anofanga kupa equip. Bamdara ngara chingori mavana ndakakura ndiri murimi pachangu vabereki vangu vairima na sekuru vana baba baba vaingorima.
Oh murimi murimi.
Ya ndiri murimi kumushaga chito ne plan.
Taura itinzwi.
Ya tatori mazitori products andatoziya kuti mota yeJV yaizonyura itakura chibaga kumba. Haiveni vamwe varimi vari kumushaga chawo kupupurira kuti tatori mazito kanwa. Problem iripo iko zvino ndekuti murimi hasi hana hasi kidha hana kuti hapandi kutenga mbeu ku ma consitico. Kana kupanda kana kupayonia kana yeni seed company. Nokuti ma price hava kudhura. Kana mukatira kuti ZFC chaiyo. Ma customer mukaita research kuti ma customer ZFC anhu angani kana Sebo Chemicals ya chekoparika kwekwe. Gadzira fertilizer. Nyika inga yakanaka kana chikwasa zvitengera mbeu vachirima. Apa takungoita sokuti munhu wese vanhu vanogona kurima kuti mbako. Asi kuti pamudama long term kuti government igachigadzira igadzirise zvino kuti makambani aya atange kudzoka back to normal atange kuoperator achigadzira fertilizer kana Sebo Chemicals ZFC chigadzira nemishonga nemefertilizer ma seed ku vana vadzara nyika dzemidzara nyika vari chairman ku seed ku I remember hai ndazvi takanaka mani vanhu vanogona kurima kuZimbabwe
saka imi daima iwanamukana wekutaura nehurumende maiti chii
kando kwanza ngoti kana denda ikwanisa kuwana mukana wekutaura navo ndizvongoti ngavagadzirise zvino vakagadzira izvozvo kazvoita sokuti toraramba chinguva blema blema pose pose ngavagadzirise kana vakagadzirisa kazi zvinhu zvakaita sezhara izvo zvipa kuti nekwa kuhurumende bozi kare vanhu vaingobatsirana mumanharaunda dzavanogara yara yanga isingamboiti kutiridza zvatakuona pamaheadlines yange nekuno yange nepasi rese dzakuzikamwa kuti Zimbabwe ine zhara iyo yanga iyo yaisauya yaifita dzimwe nyika mutatu murimi anda kuva ekwipi tasai mune vanhu vakapuwa minda muna tipa zvinhu zvaya munhu anenge asiyakana bhara achipuwa 50 hectares asi equipped munhu iyeye technical unow how chaiya munzvimbo yairi yaitwa zvekurima mombe yaitwa zvemombe munhu avanotanga urima mapfunde imomo varungu vanenge vakatosavhiya maregion yakuva region inoi iri conducive kumbeu yakati region inoi iri conducive kumbeu iwo wotora munda wairi maorange wauda kutanga kudzara mabhanana kana kutanga kudzara zvimwe zvinhu zvizvikwemu wekitipikatana chinobuda hapana chinobuda varimi ngavaive equipped zvemavhena Tande kana kuchiredzi kuna kuma settler farmers chake. Vairi manzimbe, vanhu vatema vairi manzimbe kuti kumpa fino. Vari equipped kwete ma ovita akazvitora minda. Vari vaenze ma settler farmers. Vanhu vatema vanga vachirima. Chuga chiwani pamunhu. Ndi vachibatsira na varungu.
Aiwa akakanaka.
Ndiwo yangori ma kuti. Asi vanhu vanda izvi zvekuti care kana Oxfam. Zvino zvekuti mangwana futi tete yakungotema kuti jara. Nokuti care haikwanisi kupamba. Ino kwanza ngouya ne chikafu chemusumwe. Bati negore rine vati tine jara futi. Saka government ngai stabilizer zvino. Sebo Chemicals yofamba, ZFC yofamba.
Aiwa.
Pioneer, oh mazidzwa atinozvina. Zvinzona akamunyika.
Aiwa, manyatso taura mashoko akanaka chaizvo mukoma Donald Muve nezuva rakanaka.
Aiwa maita basi.
Bye bye.
Yes, silo na kota sana hambi kwe wati siye kubaba umandla nkomo. So, Mr. Mandla Nkomo, I think you heard the last caller talking about, you know, expensive farming inputs. So what can be done by the government to make sure that maybe farming inputs are accessible so that maybe the people can mitigate against the drought and other things on their own or some of those kind of things?
Yeah, into ngivumelana layo ngesikhulumile sesanda kuphela kathesa. Ikuthi uqinisile nxa isithi abantu bona ukulima bayakwazi. Kodwa into engani yaswelakala ukuthi umumo wezomnotho yiwoqini senza ukuthi izinto zokusebenza whether zinhlanyelo whether ngumvundiso whether you know ngama tractor kumbe yini kunzima ukuthi abantu bakuthole kuliqiniso lokhu ukuthi i-long term solution njengoba ejile umfowethu lo besanda ukukhuluma ukuthi kasilungisenini umumo wezomnotho ngoba i-private sector yona ngokwayo ilawo amandla ukuthi ingavuselela i-agriculture kodwa nxa kumele uqale uyeqoqote reserve bank okuyacela i-foreign currency ukuthi uya-import ama-inputs owadinga ukuthi upheke leyo fertilizer kambe sure kungasebenzeka njani kodwa nxa kuyukuthi kuvumelekile ukuthi awu-price control entweni ezifana lalezo zisuswe abantu bakwanise ukuthi bazi-importela izambia sikhula mina lawe iZambia ubuhlekisa ngayo ukuthi hayi listina sifana neZambia. IZambia kathesi has gone for almost 14 years ingazake isilele umuntu. Yazi ukuthi bakwenze njani? They only fixed two things. They made sure ukuthi everywhere ama inputs ayatholakala. Either through a system ye government efficiency program kumbe ku private sector. Bameka sure ukuthi abalimi lokho abakudingayo bayakuthola kwaba le predictable pricing. Ayikhona pricing le ukuthi ifuna ukuthi sithenge umumbu 10 times the price of everyone else in Southern Africa. It's not going to work. And Zambia is living proof of what is possible if you implement forward-looking and actually progressive agricultural policy. The farmers will sort out the rest. That's what we need. We don't need government to command everything, you know, including agriculture. It's not necessary.
Yeah. Well, you see, our colleague is telling me, "Konapo, start to ubaba, kumbe umama uslona, slona ngunjani." Selona, ukone tukumani kumbe uslona. Hello, ukone tukumani kona, kumbe malwani. Hey, uanzano tukumani kubiala, ukona lokumbe kaku. Selona, ukone tukumani. No, over to
aiwa kuna wachango pakupinda mchirongwa tiri kutaura isu pamusoro pekuoma kwakaita zvinhu nyanya panyaya yechikafu saka tinokutenda ichaizvo kuti muri pano pachirongwa chedu regai timboverenga zvamuri kutaura ipo pano vazhinji vari kutaura mafungiro avo uyezve vachitaura ivo kuti zviri kufamba sei asi ndiri kunzwa kuti gives you have a call
am Slona kutase kona napekumana Slona kunjani
Hadi njani baba
ke? Siyaphila ungapi konapho?
Napa. Sekuthambile ulilima.
Ye, akusitheli ukuthi kona ngapho kudla kunjani, kumbe indlala.
Hayi, indlala ibhasile lapha kulazulu.
Pho manje kwenziwani konapho kudla lekuthola njani?
Konkuza nje bisithi world vision, kanti njani kanye napa ndiyani kasebesile yini?
Bathini kodwa abalithembisi yini Slona?
Ah, baloke bethi bachadinga imali, bachadinga imali kodwa sike zwaluto babagibe.
Na usukusenzakala khona ngapho lapha elikhona, ukudla vele kukholwa njani? Akutshela abantu abangakwaziyo ukuthi kwenziwa so, uchasise sibili.
Ah, ngapha siyabhalana amabizo bekungala lokwana sikuzwanzwa amasezindawo ukuthi kuyakhethwana ngapha.
Ye, amabizo abhaliswa kubani?
Abhaliswa kubo councilor lelo yabo sebhuku.
Ye, kungabhaliswa ke sokuthiwani?
Hawu, selihamba ke lisiyalinde lapho kufikela khona.
Ye, kufikela.
Ha, kulama-centers nalaarethesiwe kwabati.
Ye, asithi khonapho lapho khona, Slona. Indawo ezinjani, akusiqambe, kuseklinika, kusezikolo kungakhonkhona.
Ziyabe kukholele izitolo nasema cross point.
Ehe. Umuntu abe evele ebambile khonapho ukuthi abone ukuthi uhamba kuhle ngubani.
Yebo ukuthi ya.
Kubeka baba, kubeka.
Ye. Ngiyabe ngikhansila kodwa isifiso sami bese ukuthi ngakuthi uhulumeni yakhe amadamu abantu bebe la irrigation all over. Akube kunganedisi idlala bakabhizi.
Oh yebo phela ngapho kulime njani
kuze.
Kweza madamu ame njani amadameni?
Ah, sileli lodwa kuphelele moza. Lalo futhi haka lisonanga bakatwayanga nje kuphela amanzi azivilele.
So manje amanzi ligcina
lingala ukuthi inkomo zisike.
Lina njengezakamizi aliyenelisi kumbe ukuthi lizame ukugebha inhlabathi iphume yena le yabe isikhona.
Ngathi kusephila yona sibili inkokeli.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke phosela ukugcina baba.
Mele ukugcina lokuthi ngayo kuthi ama-NGO zancedisa besiyacela amadamu ifula miningi sibili engavala ukuthi sibili lezifuyo zikhoye zitele ukudla.
Hayi, sikuzwa kakhulu Slona. Uthe ungabe sebulilima kumbe emangweni?
Ebulilima
Hayi siyabonga kakhulu ungathenga kusasa baba. Thank you so much.
Sibongile kakhulu ungena ku
Yes, from the call, that is Mr. Slona. He says in Bulilima East, and he says, you know, they get some drought relief aid from, you know, some of it is it comes via crawl heads and councillors, and is collected at certain given points. Mm-hmm. But he says his request is, can the government manage to build any dams? So he's looking for somebody who can actually build dams for them, mm-hmm. because he says there are so many rivers. The only dam that they have is almost silted. So they don't get enough water there.
Mm-hmm.
Yeah. So I
guess we'll go ahead. Aiwa, kuna uvachambo kwa kupinda mchirongo ati. Nukutenda ya ndizi, nduku zotipa na kola. Hello, kola? Hello? I'm not sure what's going on, but mukoma use muripo irab.
Yeah, ndiripo.
Aiwa, tino kumbira kurirekele rutambo. Kumatse kungwa ya kareba. Tukutora ni mimuri kufi.
South Africa.
It's all right, Inz.
Hey, you don't go chema chema ni suzwo, ma kazaida kunyiko, hey.
Mm-hmm.
Hey, nae wangu tinziro, hey, mzara yacho ya nyanyo, wata apana jirumbo chirimu, kaba sofe. Wabati kuro misa, 90 days, wuti zirio, sana gana nasa, apana gana chukurumbo, nakalukita, peti tuwezi, hey.
Muno fakumusha kupi?
I was a little bit of a
Muve nezuwa rakanaka.
Tinotenda nenyewo.
Tina pitchings ziva. Vari kuti ivo please call me vane namba yeku Zimbabwe tichamboedza kufona. Fresher Chicks vari pano Jimmy Ben anzi Tanzwane namo takungotora mhuri yese. Kuno tionerane pamwe zvekumusha zvaramba. Caller, thank you very much. Koma Patrick muripo here panhare.
Ndiripo sisimauve masera seka.
Ai watiri wadi, kwa kadi kwe koko?
Kuna kuri nani sisi.
Taurai chinsi.
Chichemo chedi ndecho kungoti dee urumende yedu ya ziwa. Iyo special urumende yedu ya ZANPF ya ziwa musiano wekuwa urumende ni kuwa bato.
Mm-hmm.
Waterere usunu, zichemo zivano, weta sudo zivano, wasa esita sudo zavo.
Mm-hmm.
Takatasana ni mamira ya tamunikesu nukukuchia mwane nyaye nzara chikafu chiku tawa ndo nga sotawa pa chikafu chataka wana chula kupiwa na United Nations nga hati piwe kuchizawa chese che Zimbabwe chisanzi ndeche bato
ayo wa maisho kwa makukutu
maitiro ayo makorege ega utipaka ito madonation ano vakunze kwe nyika wano tora madonation ayaya wapinza muruvara wapo voti ndiyawo nga wape munuweze zisine kuti akava votera ano watuka kanta ano washuropuza ndo kununzi kutonga wano ino katonga wano uchiki haba wadiki ino kuti ndiwe kwangana wano wangafani ndara sisi
aiwa mashoko makukutu mombo uta ura mazwenye enyu yere enyu kutimakai gazi rasi
zokoro zinetiwe sisi
mazwenye enyu ye
ndiyo kungo chema waka kwanzi kutu tongo namba chigomera tiri ipapo atina zimwe za tuku ngoona kundikuwa kusanduka kwe manamba kubapa na 2020 kuenda pa 2019 kuenda pa 2020 ndiyo zosa ngoona
ayo wapa chikia
mochezi ndecho mina matedu suti chishanda chumno South Africa kungo na matataka tukundo na matataka ya sasa kuhunye kaikoti sisi kwanza kuchawanya chikafu cha United Nations nga wape munu wengine wa sasa ruda uti ndewe zanu PF mundewe mushona mchikunda mchini nzara ina ruda sisi
ameno apo tukona mapicha inyama ameno kana mama nzwa mtunga miruwe mnika vashitaura ivo pa kupavanga wari kukuwadzana vashiti vanu nga vajiki mirivo nekuti ndiyo inoita usimu uviruwa kike shwakanaka munoona sema zwae
Sisi uko ndoku nonzi kudada kwa wali mugomo kwa kumbira wali pasi mafuwa kuta wala kwa mtunga miri koko mtunga miri aneza kaku anachaya unga buda uchiti ilai murimo nyama
Aye watizo tuka edu
atizo
tuka edu atikungo tuota atukuti taona picha enyama apu tikaona sakari wa mafeji angata urwa kubuda apa uye chitazi kwa chita urwa kuzaiva vanungava achike iwo murivo ndono vaka muviri
ndo sinoi itaka munu kana uchinge wakuri ilwane zizo saone nko wakawi mbisa vanu nyama zinuzese zichange zadzikira mutengo muzitoro hakuna chati chadzikira ndia nangarara mapasi na iyo nyama anti iyo nyama ndoi dotipo ma protein chino tikana patongo laiwa anonzi ilai muriwo uno hiliwa ne iwa munjonjo ili
ayo watinotenda
hakuna
sinotenda jazu chaezo titiwane iyo baiti iyo yo pakataura kuti vanhu vazvinzwire vega zvanga zvitaurwa nemutungamiri wenyika asi muve nezuva rakanaka
sinotenda sese mbavhi movone zuva rakanaka kwamuri koko
okay bye bye.
Yes, marvelous. Now we are joined by Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Mr. Ndlovu, welcome to the program.
Thank you, sir.
Now, Mr. Ndlovu, you work with a lot of people in rural areas, and I guess you've been seeing what is happening in terms of drought and all these other issues. So tell us a bit about what is happening in rural areas where you cover. How is the hunger situation?
The north is quite bad. The people are starving due to the erratic rainfall that they've experienced since 2018. So we know that this is the successive year of hunger. So the dams are depleted. There is high rate of cattle mortality. People have failed to do anything that can at least sustain them in terms of food security. Due to poor rains, they haven't yet started any farming activities. So the situation generally is quite bad. People are starving. There is no food. They don't have money even to buy food. And the food, the delays at the GMT is quite unfortunate. You know that a 50 kg bag of maize costs something like $205, something that the rural communities cannot afford.
Yeah, ngazi skangeleke kokwenzakala ezabelweni. Xa ukuthi abantu bethola ukudla bakuthola njani? Amafishane sibili, 1 minute.
Abantu emakhaya sebedependa ngabantu abaphandle kwelizwe kuba yinhlanhla kuzimuli ezilabantwana abangaphandle kwelizwe yibe zenelisa ukuthi at least zibaphathisele ukudla futhi labo abangelabantwana abangaphandle kwelizwe kuba nzima ukuthi benelise ukuthi bekuthenge lokho kudla yibo kambe uhulumende obezama ukuthi abadala abangaphezu kweminyaka engu-65 bathole amabele ngenyanga kodwa eqinisweni i-bag ye-50 kg for ukuthi inganiphele considering i-fact yokuthi on average ifamily emakhaya ingaba labantu abangu-8 kusiya ku-10 so kuba nzima ukuthi i-bag leyo iyaqede sikhangele futhi lokuthi abantu bemakhaya kabala mali yokuthenga ukudla. I-10 kg ibiza imali ezifika ikhulu lamadola. Emakhaya sikhangele i-average of 8 to 10 people ingathatha 3-4 days i-10 kg. So kabe
yes, siyawuzwa kakhulu ke sicela ubambe khonapho ngayindawo sesilo muntu ecingweni lapha Marvelous.
Hello caller. Hello Mkoma Fraser. Makadiko. Ata square, zviri sei sei.
Ko isi se ni wa kwa 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 kw Marere ana family choice achi maya nechidata achinda nasekuna mazambi yopaone gara koyo vangwari kutya vachitibatira usi kuzvino kufamba sei kubatsirana.
Aiwa mashoko makuku tu iwayo. Tipewo pfungwa dzenyu kuti 2020 saka muri kuiona yakamira sei. Aiwa tinotenda chaizvo kudya munyika uyezve nenzara iri kutarisana neveruzhinji, asi ndiri kunzwa kuti pane mumwe munyarikani kana kuti kola aripo. Hello, kola. Hello, vadziva muripo here?
Ndiripo Zimazwe, makasimba.
Aiwa vanadziva, ndana sekuru vangu, makasimba here ikoko?
Aiwa sekuru venyu vanenge vakatizimbei bati henji vari kuchema.
Machemeiko sekuru?
Vakuvara nenzara paZimbabwe apa henji.
Muri kupi kodziva?
Aiwa tiri paborda paBaitbridge.
Pakamira sei paBaitbridge apa?
Tichikwira ngozva ende tichipa kugara kuBaitbridge, tazva kuti Baitbridge ndo kunowanikwa mari kai.
Kwakamira sei mazuva?
Iko zvino ndo kwaane nzara yacho chaiyo chaiyo.
Sei muri kudaro?
Ndo zvatiri kuona because tisiri kugara ikoko.
Ko panyaya yechikafu kwakamira sei?
Aiwa chikafu kuchiwana tinochiwana zvedu sezvo tiri padhuze nebhodha, because tinokwanisa kungoyambuka pamhiri tonotenga bhati. Takabva kumusha nezuro, zvatakaona handifungi kuti zvinhu zvinotarisika munyika yakanaka kudai.
Zvii zvamakaona hanzvadzi? Sekuru tati, handisekuru, muri sekuru.
Aiwa
handisekuru, makaona chii?
Ndakati kudrauti iri kumusha kwedu, ndinobva kumberengwa uko. Mombe dziri kungofa, mvura haisi kunaya. Zvino tiri kuona kuti nezhara iyo yemombe, yekuti kana chikafu chemombe hachisi kuwanikwa, mari haisi kuwanikwa, tichavatengera sei vanhu vari kumusha chikafu?
Saka muri kuvabatsira sei vari kumusha muri ikoko kuBaitbridge, sezvo mataura kuti muri pedo neSouth Africa paborda?
Aiwa tiri kutotadza kuti tivabatsire nenyaya yekuti mari haisi kuwanika, asi bati marikore apfuura uyu taimbozvigona. Taikwanisa kukutenga tichinovatumira, but izvezvino sa 2020 watapinda mayo tichadii.
Muri kubata mabasa api ipapo paBaitbridge?
Iko kuforoma zvidhina.
Saka kuri kubhadhara here kuforoma zvidhina?
Taibhadhara tichatanga, iko zvino hakuchabhadhara.
Saka munorarama sei, mhuri yakakura sei?
Aiwa mhuri yaisati yakura, tichindine vana 2 hangu.
Asi kurarama muri kuzvigona sei?
Ndinoda ndotaura kuti kutanzidzira zvekungoti tiri kurarama sevanhu vari kurarama, hatichakwanisi kana kutumira vari kumusha chikafu.
Aiwa mashoko makukutu, munogona henyu kumhoresa hama neshamwari kumusha musati maenda?
Aiwa wandingatomhoresa ndiye mukoma wangu wandakasiya nezuro, anonzi James Dio, nehanzvadzi yangu inonzi Loveness futi. Ndongoti takatarisana negore dzasi rine nhamo.
Aiwa pakanaka pakadaro, muve nezuva rakanaka.
Aiwa ndinotenda muzukuru wangu.
Bye bye.
Let's cross over to Mr. Mandla Nkomo. Mr. Nkomo, your last words. Do you see any improvement in Zimbabwe in terms of, you know, farmers being empowered in one way or the other, even if there's drought, like maybe the construction of dams and all those kind of things? So what can be done? Just about 1.5 minutes.
Yeah, I really want to emphasize this particular point. Zimbabwe actually probably has the most number of dams per square kilometer in Southern Africa. We've got more dams than any other country in the region. So the issue is not dams. Ubabusilona ngumakhelwane wami iMoza Dam akhuluma ngayo ngiyayazi sengengalima kuyo. Into ehluphayo eZimbabwe ukuthi ama-resources esilawo sikakhulu wona lamadamu eqinisweni kasiwasebenzisi kuhle kithi. Kasiwasebenzisi kuhle and yikho kucina kusenza ukuthi lanxa sokumela sisize njengakathesi ngomnyaka we-drought. Ngoba ive indlela ebesivele siwasebenzisa ngayo kuma-irrigation scheme sihlanyela izinto okungamelanga sizihlanyele. Kwesinye isikhathi abantu belayele ngama extension officers ukuthi hayi kathe sihlanyela lini lokhu, kathe sihlanyela lini lokhu. Ngomnyaka wonje njengwe-drought kusiya ngami ngabe yonke irrigation scheme ekhona eZimbabwe in particular eMaswingo lasemathebeleleni north and south isiyahlanyela umumbu kathesi. Umumbu lowo buzasiza abantu kodwa ungahamba kathesi kuma-irrigation scheme uzathola ukuthi abaningi meba bahlanyelanga umumbu, bahlanyela indumba kumbe bahlanyela ama-vegetables and so forth. Kufanele siqondise sihlele kuhle indlela i-agriculture eyenziwa ngayo eZimbabwe. Okwesibili gids akasekelenini njengabantu ukuthi yonke into isolution esiyidingayo empilweni sidinga kuhulumende. Kwenze kufike inini kuloyo kuthatha ihurumende layihurumende. Uhulumende uzasenzelani? After 40 years siyakwazi uhulumende ongeneliso kukwenza. Kodwa thina siqoqa nenini njengabantu sizilungisele. Ngike ngezwa kuthiwa like laba le show lapha abantu seMasouth abake bazokhuluma ngohlelo lokwemba ama-boreholes. That's a community initiative. I'm a member of that. And this is our drill ama-boreholes. And this is our equipper. Ukwenzela ukuthi abantu emakhaya lapho esivela khona bengasilela amanzi. Okwesithathu, isixwayiso sami kuhulumende gibi, sengizaqeda. Isixwayiso sami kuhulumende ukuthi hulumende, umsebenzi wakho njengohulumende ayisikho ukuthi usibhabhule usibelethe njengabantu. Owakho umsebenzi ukuthi hlela ama-systems lama-policies azavumela ukuthi i-agriculture ikhule. Sizazenzela thina kithi. Sonke inhlanyelo siyakwazi ukuthi ithengwa ngaphi. Sonke siyakwazi ukuthi i-fertilizer ithengwa ngaphi. Siyakwazi ukuthi amasimu ethangakanani. Zonke izinto lezi siyazazi. Nxa kungaba le-situation esivumela ukuthi silime kungelahlo lokuthi umumbu wakhona ngawulima ngiyagcina ngiwuthengisele i-GMP nge-price ephansi kumbe njalo njalo. Abantu bazayisolva indaba yendlala.
Yes, yabo.
Bese ngifila ngabantu benkomo, abantu abalenkomo, especially emathebeleleni. Can we not have a situation where u-2020 we are posting pictures of inkomo zisifa? We know it's going to be a drought. My question to all cattle farmers is, liyenzani kathesi? Wapha amalungiselelo elwenza.
Awuboni ngenkomo. Ye, enkomo baba ungathela kusasa, singasambela nje. Siyabonga kakhulu.
Okay, thanks.
Yeah, I think we've got Joseph Chuma. We can ask him maybe what the government's doing and stuff like
that. Vachuma makabiyenyu tinokuchingamidza ipachirongwa.
Makorokoto egoredzwa.
Aiwa nemakorokoto kwamuri tinoona vazhinji vari kutarisana nenyaya yenzara munzvimbo dzakasiyana siyana uyezve nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kukuwadzana uko pavanzi nevanhu uko tiri kudawo nyama vabva vati idyai mavegetables anzi ndiwo akanakira pamuviri. Munoona sei mazwi ayava nekuti vamwe vari kushorawo vachiti asi zvingaita here kana kuti kwete.
Hanzvanzi yangu isusu tichikura takakura tichidya miriwo iyoyo and miviri yedu yakavakika zvakanaka tikagona kusava nezvirwere zvimwe zvakungobata bata vanhu mazuva ano. Yes, nyama inodiwa zvachose asi tinoziva kuti muriwo unotipa chinonzi raffage muchirungu chinoita kuti digestion system yedu inyatsokunga zvinhu zvigadzirike kana zvakubuda zvinobuda zvibuda zvakanaka zvinosara zvichivaka mwiri zvosara zvichivaka mwiri zvakanaka. But chandida kutaura chikuru sehanzvanzi ka uyu murume uyu abva kutaura manjimanji anonzi mukomo uyu ane refreshers chaizvo chaizvo kutoti dai chaigona kuti titranslate zvese zvaataura zviya zviya taimuka senyika munhu ataura mashoko makukutu chaiwo anokashamadza kuti tichine vanhu vanofunga kudaro shuwa shuwa and vari kuti vari kuita sei yasingauye tibatsirane timutsinika handiyo nguva yekugara tingoshoropoka chete ngatiite gore ra2020 tisaite gore rokuti takamirira kuti mutungamiri wataura chii saka regatichiite shoropodza mhingimhingi ataura chii saka regati gore rinoiri ngarite gore rekufambira mberi gore rokuziva kuti hurumende handiyoba ichatipa chikafu pakwako hurumende handiyoba ichaendesa mwana wako kuchikoro asi iwewe mabasi nhai iwe uchadla zveziya hainamboti uchadla zvehurumende yakati uchadla zveziya saka tikangoziva izvozvo mabasa ako iwewe ndiwo achaita kuti uwe nebundutso muupenyu hwako mumhuri yako that is the basics that's the common denominator yatopawo kunzwisisa tose tikarama tiva kugara tita maekumirira kuti ndingatii saka isusu toti chii hazitibatsire chunhu hazitipe chungwa mangwana makuvana vana vanomukakudya chingwa tiye nechingwa asi iwe ukarama wangogara hapana chinobuda asi ukasimuka womira womiramira sewomambotaura wekuti ari kuforoma zvidhina foroma zvidhina zvako utengese uwane bundudzo rako iwewe nemhuri yako haikona kungoramba kuti nangoshoropodza chete vangoma vaya ndoda kuti mutranslate zvese zvavataura zvezve we have recorded that please translate it into Shona into Venda into Tonga into everything vanhu vakangonzwisa iyoyo nyaya iyoyo chete kuti chinhu chose chinoita kuti zvinhu zvifambe ikauya kana tangobatana chete zvinofamba zvinobuda asi tikarama chingochema chingoda kungokritisa zvachete hameno dzichabuda ipapo.
Yeah, thank you so much for raising that. So what Mr. Nkomo was saying is that, you know, the irrigation schemes that are there, you know, many people are actually planting beans, vegetables and other things, they're not made. So he says there are certain areas where there's water, where there's irrigation schemes. So on those schemes, people must go for maize, short variety and all those kind of things. Then he says, you know, people must do agriculture the right way and not depend too much on government. Says some people always go for the government to help. So he says, you know, in terms of agriculture, it should be people-oriented than the other way around. So, briefly, that's exactly what Mr. Nkomo said. So, siya wangakulu ngakulu baba chuma. So, mbona zaniskati setu, sesi liyo mangoye, lamika sesi ngani singama konapa, singa azuguti kumbe, singa ufaka okubili kumbe kutatu. Hai kwenye zana kusafu humi. So, okay, thank you so much for having joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mandla Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again next week.
I was
in Washington, D.C.
Tagurupano Tinashi Karombo, Urupano Yolanda, Makanaka, Urupano Joe, Munangu, Mainiko, Muripano, Fraser Cheeks, Muripano, and into Nimavla.
Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishipepe nyurati.